goals, yeah. I came a long way and I can't stop now. Wa ndi da java up and it is a tear it down. Why this a tear it down, like a tease and a good town. I be rapping downtown, did you please a uptown. Saka kufana, si andi chara ramire munu. Vanu vano raramire nini, upenyu e glass. Teku zisa juna ita vanu, maya andi momira inini. Vanu vano chara jaga wanda. Imi ndrigu wana jaga wanda. Andi zi wala andi si saint kunge santa. Munu wese ane pake pano ta. Long time I was beat. Koseva singandide sekuda kwandino shita. Koseva kundiramba chizanyata Jesu na Peter. Andijo yere by Berry Jarino teacher susu momo tisvarombo. Walku kufuma ma preach. Ma prosperity gospel ora business requita richer than my expectations ever nanchakone kuma mita. Manu nye praksa kuona kido tiendo nova grita. Labia mazvami aye kutune inangu ndine sita. Dine wopo ma fans kitrapa ndino buda dikita. Love chai aicha exista mwa wakarugo nongo kuchita. Ome yako ndiyo ino controller we aicha kutrita. Then kulove yangu din murizi ma drums ne ma guitar. Mindset ye kutindi wane ini angu ndaka toi di. Ndrukwita ya ndrukwita, and I'm defender kwita. Unutona na kakoro, tika feka yembe zino fita.
Saka kufana, si andi chere ramire munu. Vanu vanu raramire nini, upenyu iglas. Teku zisa juna ita vanu, maya andi mbomira inini. Vanu vanu tora jaga wanda. Imi ndrigu wana jaga wanda. Andi zi wala andi si saint kunge santa. Munu wese ane pake pano tata.
Tesa tinenge vana vachiri mudumbu tikungo kava kava. Pa street patch pano tovava. Kuvava kwacho ndika gava kava. Chinonetsa manje ndechekuti manje vepadhuze pako ndova nokurava. Ukawanza speed unosera wawa. Unosera wawa. When you realize wakatadza kubudirira nekutengera vanhu wawa. Ipapo manje unenge watonowa. Watonowa pasina ngarava. Chine zvavaiti ndiri ndo zvandaisava. Sango macho mune makava. Nchalive life yekuti ndikadai vachati chiko ava. Kana time yekuda kuskero pindirana nemahindava. Passion yangu haizezita kunge panganai java. Nyika ino izere mhepo kunge nawa. Ndiri muka nemavara nyanga zvese nemambava. Kwandabva kure ndina Aishan kure kwatabva. Ndina director Leo tine magos onai kwatava. Ndakarova smart rekwa Pluto na fafa.
Unotora zvaka wanda. Imi ndiri kuona zvaka wanda. Ndizi wola ndisi saint kunge santa. Munhu wese ane pake pano tata. Vanhu vanotora zvaka wanda. Tease it down, like a tease and a good town. I be rapping downtown.